Benzi funza rakanaka gonda kushinga tichienda Benzi funza rakanaka gonda kushinga tichienda Minzwa iri mumutsira matiburate iwana wave Kodora vatyara mumoyo vanoda ndimbetsu nechiwo Minzwa iri mumutsira matiburate Chieza ndiwe
Ndiwe waka nipelekera
Nangando chetza
Nachetera mufu
Kusoza kwako
Ndiko waka nichengeta
Tumai kupunya
Tumai simbare yu
Chieza ndiwe
Ndiwe waka nipelekera
Nangando chetza
Nachetera mufu
Kusoza kwako
Ndiko waka nichengeta
Nzwairi momuzira Makomba cheru wanewa vengi Kodora wachikara mumoyo Vanoda ndimbetswe nechiuru Minzwa iri mumutsira Matiburate iwana wave Kodora vatyara mumoyo Vanoda ndimbetswe nechiuru Sanya, sanya iwe Kana zvichibvira mazuva matatu Ramba uchinamata sanya Kusvika mari vapindura Chieza ndiwe
Ndiwe waka nipelekera
Nangando chetza
Nachetera mufu
Kusoza kwako
Ndiko waka nichengeta
Tumai kupunya
Tumai simbare